Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 16, 2018. Makateerera kuStudio 7 nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Panhambozoti pakandiwa hutsi une kachidzi, ini ndokubuda ndikunzwa mwakushedzera kuti vanonga vabude vamwe kutokomoka vamwe, ini ndopandabuda.
Mapurisa anoshandisa zvombo zvine hutsi hunokachidza ndokurova vanhu vepapurazi rekuEldorado pedyo nekuChinoyi. Vechidiki muMDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa vanocherechedza zuva reDay of the African Child muHarare, vachipembera kudomwa kwakaitwa vamwe vavo kuti vapinde musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ashandisa zvombo zvine hutsi hunokachidza ndokurova vanhu vepapurazi repaEldorado pedyo nechimuchinoi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anosvika makumi mashanu anga akapakatira zvombo vaenda nhasi mangwanani pamugodhi wegoridhe weEldorado achiti ari kuda kupinda mumahofisi ose nepanochengeterwa ivhu rinenge riine goridhe. Asi vanochengetedza pamugodhi uyu varamba kuti mapurisa apinde, izvo zvazoita kuti paite kusawirirana. Mapurisa aya ndokutanga kurova vanochengetedza mugodhi pamwe nemakorokoza. Izvi zvaita kuti makorokoza adzoserewo achishandisa matemo, mapanga nerekeni. Asi makorokoza azotiza panga pokandwa zvombo zvine hutsi hunokachidza ndokuenda kukomboni kunogara veruzhinji. Mapurisa atevera kukomboni iyi ndokusunga vanhu vanga vasina mhosva mukomboni iyi vachiti makorokoza. Vanhu gumi nevasere kusanganisira mwana ane makore gumi nemashanu vasungwa, vamwe vanodarika makumi maviri vakakuvadzwa mumhirizhonga yaitika nhasi. Mumwe wevarohwa nemapurisa vaBenedict Basitira vanotsanangura.
Chaitika ndechekuti isusu tatakagara isu tiri paru. Mapurisa vangouya vachingoita zvavari kuita isu hatina zvatoziva isu. Tikuita zverufu, but mapurisa vasvika ipapo vakuti pano pane magweja. Takati hapana magweja panapa. Panapa isu tiri paru. Pati hamunzwisise, vakutanga kurova inini. Vakurova mai vangu inini. Instead yekuti vaende kumaini, but vakuuya muno mukomboni. Kanda mategasi muvana, muvana vakadai sova. Tese takuwana nematagasi.
Amai Shorai Kambuzuma vanoti murume wavo vaClayton Seremwa vasungwa nemapurisa ivo nevana vavo ndokukandirwa zvombo zvehutsi hunokachidza.
Panhambozoti pakandiwa hutsi une kachidzo, ini ndokubuda ndikunzwa mwakushedzera kuti vanonga vabude vamwe kutokomoka vamwe, ini ndopandabuda.
Mumwe mugari amai Abigail Munashe vanoti varohwa nemapurisa vachinzi vakaviga makurokoza.
Ngazvanzi maviga makorokoza mumba iyi. Kuti tiri parufu panapa vanhu vati matepenga tichengetedza imi murimbwa dzavanhu.
Asi mumwe mukorokoza anoda kuzivikanwa nezita rekuti Wasu anoti varwisana nemapurisa vakavarova ndipo pavazoenda kukomboni kunoshungurudza vanhu.
Svikatarovana navo svikavaenda. Vakanopaza mese mukati
masefa
masefi maofisi chi
masefa anogara mara
zvombo zvatakabata ndizvo zvatachigusana navo. Ivo vane futi vachiridza
futi, ivo vane futi vachiridza futi nemateka zavo
tichitizai vachimbotizawo.
Ivo vachimbotizawo
ndo yanga ichirohwa pana
vari kuya nemachaina pana. Isusu pana pa machaina hatisukumada. Machaina hana chari kuita ku community. Isusu as a community zvatiri kuita titori okay nevanhu vari kuoperate ivavo.
Wasu anoti havasi kuda kuti mugodhi uve pasi pezvizvarwa zvekuChina sezvo vari kushandiswa nemwana womutungamiri wenyika vaCollins Mnangagwa. Hatina kunzwa divi ravaCollins Mnangagwa panyaya iyi kunyange hazvo vakamboda kuturikira mutauro wezvizvarwa zvekuChina apo paitongwa nyaya yekuti ndiani muridzi wemugodhi weOdorado pakati pezvizvarwa zvekuChina zviviri. Mutauriri wemapurisa muchinhoi vaClemens Mabwazara nemutauriri wemapurisa nyika yose vaponyati vanakurirana nyoka mhenyu vanyati vachiti titaure navamabwazara ukuwo vamabwazara vachiti taurai navanyati. Mugodhi weEldorado wakaiswa pasi peutungamiri hwemagweta nedare repamusoro mushure mekunetsana kwezvizvarwa zvekuChina zviviri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vechidiki mubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa nhasi vacherechedza zuva reDay of the African Child muHarare vachipemberera kudomwa kwakaitwa vamwe vavo kuti vamirire bato iri musarudzo dzegore rino. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Avo ndevechidiki vachimba pamhemberero dzeDay of the African Child mumusha wekukambuzuma nhasi. Vechidiki muMDCT vashandisa chiitiko chanhasi kuratidza veruzhinji nhengo dzevechidiki mubato iri dzakadomwa kumirira bato iri musarudzo dzekanzuru neparamende dzichaitwa gore rino. Munyori muMDCT muHarare vaDanford Ngadziore vati vanorangarira mabasa akaitwa nevadzidzi vechidiki vekuSouth Africa muna 1976 vachirwira rusununguko uye ivo vari kuenderera mberi nebasa iri.
So nhasi tiri pano kuti tionesane nevana veZimbabwe kuti matambudziko akaita South Africa mangwe matambudziko akaitika muno muZimbabwe tichiona vana vachiparara. Recently kune mwana akakuwara nepotwa violence yakaitika. So we believe kuti se youth assembly chirongwa chatinofanira kuti tichicherechedze gore negore panopera musi wa 16 June.
Mumwe wechidiki ari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende kuHarare West muzvare Johana Mamombe vati vanofara nekuti zuva ranhasi rasvika apo bato iri rakavapa mukana wekupinda pazvinzvimbo zveutungamiriri.
Kuti susu sevechidiki vanotungamirirwa navachamisa muMDC Alliance ndozvimwe zvatiri kutoona kuti vechidiki vaakutotanga kutungamirirawo vachitorawo vachitora nzvimbo dzakaita sange nzvimbo dzekudare reparamende neoso nzvimbo dzekumacouncils. So ndiri kutaura kuti panguva yakaenda mayouthi kusoweto vakamacha vakaurayiwa nguva iyo yange iri nguva yekushandisa pfuti, asi izvese mayouthi a2018 semayouth egeneration yedu tiri kutaura kuti mukana uno mukana wekurwa kurwira space yedu sevechidiki, asi tichirwa haticharwi nepfuti, takurwa nepepa nepeni.
Muzvare Mamombe vati vanorangarira vechidiki vakafa kuSoweto South Africa nekuti ndivo vakavavhurira mikana yavawana nhasi. Mumwe wechidiki apinda pachiitiko chanhasi ndiamai Vimbai Tsvangirai Java, mwanasikana wemutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Amai Java avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri weGlenview South vanoti zvakakosha kuremekedza kodzero dzevechidiki.
Tinoti mwana wese ngaaprotektwe, mwana wese ane kodzero anoti anonzi mahuman rights. Saka mwana wese even mwana wechidiki ane marights ake, haafanirwe marights akasiyana-siyana.
Mumwe mukuru muMDCT Youth Assembly mudunhu reHarare vaJeff Chaite zvivati vanofara chose nezvigaro zvavakawana kuti vamirire bato mukanzuru nemuparamende.
Isu vechidiki vebato reMDC mukaona takadhimanda 20% kune vechidiki mukatarisa makansela zedu nemaMP asumuka muzuva ranhasi vazhinji vavo vese vari pasi pe35 years. Mukatarisa muHarare tine mayouth edu akatora public office anokwanisa kusvika 18 kumayouth out of 40. Kutarisa kuma MPs takakwanisa kunge tine ma MPHD kanokwanisa kuita 11.
Zuva reDay of the African Child rinocherechedzwa musi wa 16 Chikumi muAfrica gore rega rega pachirangarirwa vechidiki vakaradzira kuSoweto muJohannesburg vachipikisa utongo hweudzvanyiriri muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri mutsva wehurumende yemuEthiopia vaAbiy Ahmed vasangana nhasi nemutungamiri weSomalia vaAbdullah Farmajo vakawirirana kusimbaradza ukama hwenyika dzavo uye kuita mushandira pamwe neAfrican Union mukutsvaga nzira dzinopedza matambudziko akatarisana nenyika dzemuAfrica. Mushure mehurukuro dzekudyidzana dzaitwa nhasi muguta guru reSomalia reMogadishu, vaviri ava vati nyika dzavo dzichadyidzana kutengeserana uye kuva nemizinda inomirira nyika idzi. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Trakoma chirwere chevarombo uye inhamo chaiyo kuve nacho. Chirwere ichi chinorwadza maziso chichikonzerwa nguva dzakawanda neutachiwana hunoitisa maronda mukati meziso. Izvo zvinoita kuti tsiye dzitarise muziso dzichimara mboni yeziso dzichiramba dzichiikuvadza. Chirwere ichi chinoparadzirwa nekubatana nemunhu anacho, zvichireva kuti trakoma inowanzopararira muvanhu veukama. Kusimba kwemuviri wemunhu mukudzivirira kubatwa nechirwere kunobatsira, asi munguva dzekupararira kwechirwere ichi muvanhu vakawanda, utachiwana hunoramba huchiberekana. Kuramba chirwere ichi chichibata munhu kunopedzisira kwakonzera kuti aite bofu. Mupasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe ezviuru munyika makumi mana neimwe vari panjodzi yekuve mapofu nekuda kwetrakoma. Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vave neutara nekuda kwechirwere ichi. Pauwandu uhu miriyoni imwe chete nemazana maviri ezviuru vatove mapofu. Asi nhau dzinofadza ndedzekuti trakoma inodzivirika kuburikidza neutsanana uye kugeza nemvura yakachena nguva dzakawanda uye kurapwa nemishonga inodzivirira zvirwere yakaita seazithromycin kana tetracycline. Mukupera kwachivabvu, mutauriri weUSAID vaClayton McClexky vakazivisa kuburikidza negwaro ravakanyora kuti nyika mbiri, Ghana neNepal, dzabudirira mukuparadza trakoma sedambudziko munyaya dzezveutano. Ichi hachisi chinhu chinoitika nyore. Kuti nyika inzi haichina dambudziko retrakoma, vana vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vane makore ari pakati perimwe chete nemapfumbamwe vanogara munzvimbo dzaimbenge dziine dambudziko vanofanirwa kunge vasisanetswi nechirwere ichi. Bazi rezveutano munyika iyi rinofanirwa kunge rave kukwanisa kurwisa nekuparadza matambudziko matsva anenge achizonyuka. Hurumende yeAmerica kuburikidza neUSAID yatsigira hurumende yeGhana mukurwisa kwayo kuti ipedze trakoma kubva muna 2006. Izvi zvinosanganisira rubatsiro rwemari pamwe neunyanzvi mukuronga nzira dzekurwisana nechirwere ichi, kuwaniswa kwe mishonga inoita milioni nezana richiuru yerudzi rwe azithromycin wakapiwa serubatsiro nekambani Pfizer pamwene kuona udzamu hwedambudziko iri mumatunhu makumi matatu nemanomwe. Rutsigiro rweUSAID kuhurumende yeNepal patrachoma wakatangawo muna 2009 uye unosanganisira kutarwa kwenzvimbo dzechirwere matunhu makumi matatu nerimwe, kuendeswa kwemishonga yeazithromycin inoita mamiriyoni maviri nemazana mana ezviuru yakapiwa nePfizer pamwe nekuita ongororo yeudzamu mumatunhu makumi maviri nemana. America inokorokotedza Ghana neNepal nekubudirira kwadzo mukuita basa rakakosha zvakadai, izvo zvichasimudzira upenyu hwevanhu venyika idzi. Ayo mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Mutori wenhau weVoice of America Leo Saxian akashaya mwedzi uno ave nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe. Saxian aipakura chirongwa chemimhanzi paVOA chinonzi Music Time in Africa. Mufi akaita makore makumi mashanu achishanyira nyika dzomuAfrica achinzwa mimhanzi yakasiyana-siyana pamwe nekurogota mimhanzi iyo aizotevhenyura muchirongwa chake cheVOA. Vateereri vaifarira chirongwa chake vaimudaidza nezita rekuti Music Man of Africa. Saxian akatanga kusvika kuAfrica ari musoja. Muna 1961, mukuru weUnited States Information Agency munguva iyi akamushanyira kumba kwake muConakry kuGuinea ndokumukumbira kuti ashandire Voice of America. Mumakore mana akazotevera, Saxian akatanga kutepfenyura chirongwa chemumhanzi paVOA Music Time in Africa. Mutori wenhauyu akaroora mukadzi wake Maria muna 1949. Akashanyira Africa nemudzimai wake kwemakore makumi mana nemanomwe achifamba achitora mimhanzi yaaizoburitsa panhepfenyuro yeVOA News. Akazoenda pamudya ndigere muna 2012 ava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. Saxian akavigwa zvine ruremekedzo rwemhando yepamusoro-soro muBoston, Massachusetts. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevamwe vari kuronga ivo musangano weWomen of Dominion uri kuitirwa imo muno muAmerica kuEllicott City kuMaryland, uko madzimai anova zvizvarwa zveZimbabwe vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana naimo muno muAmerica uyezve vachipinda makereke akasiyana-siyana vari kusangana pamubatanidzwa wakatanga nemusi wechina uchipera mangwana. Regai tiende kuna Sashigaro vesangano reWomen of Dominion tinzwe kuti ndiani uyezve kuti chii chaizvo chavari kuronga pamusangano uripo pari zvino.
Indoitwa Mai Makon, Maud Makon, neposition yangu ndiri board chairperson wemusangano weWomen of Dominion.
Dingindira ramuri kushandisa pamusangano wegoro rinonzi chii uyezve musangano uyu wakakosha sei kumadzimai anobva kuZimbabwe?
Dingita regore rinoiri rinonzi ndakakwana, ndakazara ende zvakaenderana neropa ramambo Jesu nekuti ndakakwana. We are complete in Christ. Ndiro dingindira redu regore rino. Ende zvakakosha kumadzimai ekuZimbabwe nekuti tiri kudiaspora kunoku. It's so important for us to be able to have a place yatinoendawo, yatinowana identity yedu, yevanhu vaunoziyana navo, muchitaura chirudzi chenyu, muchiimba dziyo dzekumusha. When it's just beautiful, and to be able to worship in our own language is one of the most beautiful things I think that we all come here for. The teachings are wonderful. Aumbu Baba Napori the same way you came. So that's why we do this conference.
Madzimai aripa msangano uyu vari kubva kumakereke api
uyezve kunzvimbo dzipi nedzipi?
Women of Dominion ibato riri open, handiri open kuti harina kunzi religion. Kwakati pane maMethodist, maWesley, maUnited Methodist, guest speaker wedu maMackenzie vakabva kuZimbabwe, and she's actually a United Methodist reverend. And then tine mavanhu vemapostori, maCatholic, munhu wese ari pano, hapana kuti wakabva kuchechi yakati. And the mastates ari represented, ndingangoti pataita zvokuchingamidza mastates pamwe kwakatongoshaya vanhu ndekunana kumusorosoro kunana Alaska uko, but most states were represented.
Mungati imi shoko ramuri kupakurira madzimai ramuri kuda kuti vazoenda naro nderipi chaizvo, uyezve musangano uyu wakatanga rini?
Musangano uyu rave gore rechi7 gore rine, it's been our 7th year doing this. Zvinoda kuti vanhu vabve pana pavakatakura ndichigara uchiziva kuti hazvirevo kuti danda rikagara mvura rechechinja rikaitika garo, isusu wekeepa waidentity nekuti takugara kudiaspora, hazvirevo kuti charasa unhu wedu nechitendero chedu. Tinongochinja ndekwatakugara, asi toramba tiri maZimbabweans, ende Mwari watinonamata ndiwo Mwari pamwe chete. God does not change whether we are in Zimbabwe or in the diaspora. Saka chinangwa chedu ndechekuchengeta unhu wedu, kuramba tichikura muna Mwari, nekuti ndozvatinofanira kuita tiri vana vaMwari, and we want to maintain that and raising our children in the same way.
Tinoona kuti munomboyenge mune zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika zvichienderana nemusangano wenyu, pane zvirongwa zviriko here gore rino?
Tine zvirongwa zvakawanda, ndingangotangawo nechandinonyanyobata inini. Tine bato rinonzi Girls Let's Talk, ibato revana. Saka Girls Let's Talk iri kuita take care of vasikana vedu vekuZimbabwe, iye musikana wechiteenager with the black girl. These girls have their own speakers, they have their own workshops going on. Like this afternoon, vanga vatorina speaker angaitora nina yemari. Within the adult conference, tine matopics akasiyana-siyana anenge achiitika. Asi within Women of Dominion project iri kubata kuZimbabwe, kubatsira vanhu vatinoti masope vai. Saka project yedu ichishingamirirana naDr. Nasai Davayenzi iri kubatsira zvakanyanya ivo vanhu vavo, nekuti kuZimbabwe kuzinongova vanenge vasina maresources. Saka isusu tinenge tichivabatsira kureiza masolutions zvavanonida nemadifferent resources anodiwa kuti vanhu vane albinism vakwanise kubatsirika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Maud Makoni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous uye madzimai, tinokushuvirai musangano wakanaka. Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Rambai Lumbe vebatore National People's Party kana kuti NPP, uye vachakwikwidza mudunhu reMazoe North vakamirira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition uri kutungamirwa naamai Joyce Mujuru. VaLumbe vakashayikirwa nemwana muchiitiko chavanofunga kuti chine zvekuita nezvematongerwo enyika. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu VaLumbe.
Zvavanaka vakanimbiri.
Nematambudziko, mungatsanangura kuti chii chakaitika kumwana?
Sure, ndakaudzwa nematambudziko emwana wangu ane 2 years 7 months. Mwana uyu ari pamba achitamba, ndobva abuda panze kuti ateere mukoma wake musikana. Zvaakateera mukoma wake haanazobva adzoka zvakare. Vakaedza kuteera mwana kuti afamba sei, ndobvaona mafootsteps. Mafootsteps acho akangofamba for about 100 meters. Pavakasvika ipapo hakuna zomboonekwa kuti mwana afamba sei. Takazowana bhodhi remwana mangwana makuseni kwaakuma past 10, awanika nevamwe vasikana vaifumba mumunda soyabeans. Mwana anga ari pakati pemakoto zvemaresejuzi soyabeans, zvimwe zvakaitwa kusaidhu, zvimwe zvakaitwa kusaidhu. But aangaratidza kuti bizi vake musoro wake wanga wakazvimba. Pakafundira mapurisa, since the case was reported to the police, mapurisa akazouya after 2 hours. Manza nemazizva zvakafushirika zvakavhara.
Saka tingati mwana pane chakamuruma here kuti anga achizvimba kudaro?
Mwana haana kurumwa. Mwana because doctor sport inoti mwana wanga nemahead injuries akaanawo.
Hamufunge here kuti anogona kunge mwana akadonha paakakunga akwirawo kana pane zvimwewo tsaona yakaitika kwaari?
Mwana ane 7 months haana paanokwanisa kukwira kana pakudonha. Tagara tichigara nemwana, hapana mimwe musikanzwa mumwe yaita kupondwa kwakaitwa kudinga.
Saka munofunga kuti mwana akapondwa?
zvando taura bhozi ini semunhu ari kukwidzawo kubva 2014 pandakabva kururi party ndichienda kunojoina ichiri kunzi CPF ndakagara ndichirarama ndiri mumatres akawanda ndakagara ndichiudzwa kuti zvinogona kuparadzira mhuri kwakamboita nguva yekuti vanhu vauya pamba pangu vachivauya pasiri pemba voimba uye munda wangu wakamboya wakapegwa saka handiri munhu uye anga akagarira kushinga
saka matanho apa akazotorwa nemapurisa
ndakamhanyara nyaya yakuzeta rapigland sabaiti nyaya yakutiwa nelaw and order maced ndiri kunomination court vakauya kumba vakatora madzimai nemwana musikana vakanotora statement ndobva vauya vadzorera saka vakazondifonera vachiti theyareinvestigating vatsvage kuti munhu akaita izvozvo ndeanani
imi pamaiona muchityisidzirwa nezvese zvaiitwa izvi kuimbirwa paseri pemba chii chakaita kuti murambe muri panzvimbo iyi muchiona kuti upenyu hwenyu huri munjodzi
inini ndaiti since we are living in a democratic country ndaiti nyika yakasununguka ndakasingafungi kuti politics dzosvika to such a situation yekuti mumwe nomumwe unofunga mumwe munhu mweya wakaipa because there is no common enemy in politics but with some self interest saka ndirunhu ndaiti aiwa ndinofanange ndigara ndiripo ndichisapota bato rangu since constitution inoti munhu wese have got the right to any political party yaanosapota
tomboti ongororo yemapurisa yaona kuti zvechokwadi mwana akapondwa zviine chekuita nezvematongerwo enyika zvingakukanganisai zvakadii izvo
inini ndatoona kutoti chiitiko chakaitika ichi chakandikanganisa pazvikuru nekuti semunhu ada kumira even masapotas angu enzvimbo yandichamirira vanototya nechiitiko chakaitika because vanenge vakutya kuti vana vaone femiri yavo inenge yaat risk
saka muchaita sei valumbe tichiona kuti makatosvitsa magwaro enyu kunomination court akatambirwa
handisi kumira ndichiri kuendera mberi ndicharamba ndakamirira mazoe noti condition ndikumira bato reprc rekuunganirwa naamai mudhuru
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kukurudzira zvikuru kuti nyika isaita mhirizhonga munguva yesarudzo munofunga here kuti vanhu havasi kutambira kurudziro
iyi kuitikaka mutungamiri wenyika anotaura ari kuharare achiti hatisi kuda mhirizhonga but kuno kumamisha nekumafamu vavaikwanisa vachiodzidzisa vanhu vavo because vakaenda mumarare avo avanoita ivo veruling party vanotaura malanguages asingaiti anochizira vanhu
aiwa tinokutendai valumbe kuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri manga makateerera kuna varambai lumbe vanove nhengo yebato renpp uye vachakwikwidza kumazoe north vakamirira mubatanidzwa wepeoples rainbow coalition unove uri kutungamirwa naamai joyce mujuru anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri muwashington dc
tombotarisa zviri kuitika pamwe nezvabuda mumitambo yeworld cup nhasi mugroup c france yakunda australia 2-1 ukuwo Peru neDenmark dziri kukwesha naizvozvi Denmark yakatungamira ne1 mumutambo wegroup D Argentina yaita mangange neIceland 1-1 shasha yenhabvu ine mukurumbira Messi agumbura vanhu vakawanda apo atadza penalty yanga yapiwa Argentina mumwe mutambo uchauya uriko mugroup D uri kuitwa na 10 pm apo Croatia iri kusangana neNigeria musandibvunze kuti muri kusapotani ndinozviziva
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying,
Nako kambota vatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Raichoto. Ndokusiyai mune muzukuru wangu mutungamiri Nkomo.
Soko isika.